This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechina, Gumiguru 29, 2015.
Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu, muchirongwa chedu chanhasi, ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, tichiti ene imsore duwe na uza nasi.
Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vanopotsa vadona zvakare kumusangano we India Africa Summit uri kuitirwa kuIndia.
Shamwari dzemunyori aive nemukurumbira munyika mushakabvu chenjira yehove dzoronga mabiko ekurangarira gamba ravo munyaya dzekunyorwa kwemabhuku.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti ZANU-PF yapererwa nemazano ekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vapotsa vadona nhasi zvakare kumusangano wekusimbisa ukama pakati peIndia nenyika dzemuAfrica. VaMugabe vatozobatsirwa nevanhu vanosanganisira mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi. VaMugabe vanga vakananga kuna vaModi kunovakwazisa apo vapotsa vadona zvakare. Pavanga vava kubva pana vaModi, vaMugabe vabatsirwa zvakare nevanhu kuitira kuti vatsike pasi zvakanaka. VaMugabe vakambodona zvakare muna kukadzi vachibva pakudzika mundege kunhandare yeHarare International Airport. Pakufamba kwavo nhasi vanga vachionekwa semunhu akaneta uye asina kana nesimba. VaMugabe vava munhu ane makore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield University kuBritain Dr. Nkulule Kusivanda, ava vanoti zvava pachena kuti vaMugabe vachembera uye yava nguva yekuti vasiye basa.
Tine urombo vateereri mishina yedu inenge ikuti netsei, asi makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080. Tochidzokera kunyaya yedu yavaMugabe.
Video inoratidza yabuda zvikuru sahuye iko kuIndia kwacho ikoko vatoita yekusira vachiratidza zvinova zvinhu zvinonyadzisa zvikuru sa kuti kwekutanga tina president vaakutadza kufamba kechipiri vane vanhu vanofamba navo vasingazive kugona kuvachengetedza kuti vaite zvinhu zvisingaite kuti nyika yedu itarisirwe pasi nevanhu. Ndinofungidzira kuti pane nzira dzakawanda dzaigona kuitiwa nevanhu vanofamba naPresident chero naivo president kuti vanyatsotarisisa kuti step iyoyo yanga isipo sezvo vasingagoni kufamba pairi. Vaigona kana kutokumbira kuti paiswe step inoenderana navo, asi izvozvo zvese hazvina kuitiwa. Zvinoratidza kuti aiwa vanhu vanofamba naPresident chaivo havana hanya nenyika nekuti vanhu vanotarisa nenzira yakaita sei.
Pane vamwe vari kuti izvi zvinoratidza kuti iya nguva yekuti vaMugabe vasiye basa vazorore semunhu mukuru. Muri kuzvionawo sei?
Ndinofunga kuti izvi zvava zviratidzo zvokuti aiwaka prezidenti semunhu wese wakurawo wadyawo maChristmas akawanda unofanirwa kuchimira. Nyaya dzekuramba vachingofamba vachikwira ndege vachididi hadzichafambirani nemuviri.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield University kuBritain Dr. Nkulule Kusivanda vachitaura parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuEngland.
Ini ndini Blessing Zulu. Shondo rino ndichange ndichikupai hurukuro nezanu PF uye mapato anopikisa nezvekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nasi tine hurukuro nemutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai. Mangwana tichaita hurukuro nava Jacob Ngarivhume webato reTransform Zimbabwe. Vateereri, musakanganwe kuteerera hurukuro dzedu idzi. Kuchange kusingadane anonzwa nemugovera muQueensdale muHarare apo shamwari dzemunyori aive nemukurumbira munyika nepasi rose mushakabvu chenjerai hove dzichabatana nemhuri yemushakabvu pamabiko nemitambo muchirongwa chekurangarira mabasa ava hove. Mutoredu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weshamwari dzavahove idzo dziri kuronga mutambo uyu uchaitirwa kuQueensdale Sports Club Varei Mawerera vaudza Studio 7 kuti ivo nevamwe vavo vaitamba nekudyidzana nemushakabvu vakaona zvakakodzera kuita mutambo wakadai wekuvarangarira nebasa guru ravakaita rekunyora mabhuku muZimbabwe.
Tine mutambo wekurangarira upenyu hwavo nemabasa avakaita muzvinyorwa zvavaita vachiri vapenyu. Zvinozikanwa nevanhu vakawanda vamwe vakanga vari vadzidzi vezvinyorwa zvavo. Saka takangoti isusu namukoma chirikure vamunoziva anodetemba zvakanyanya anozivikanwa pasi rose kuti ngatisanganei pamwe chete nevamwe tingopemberera upenyu hwamukoma chenjirai.
Vamawerera vati mhuri yavahove kusanganisira mudzimai nevana vachange varipowo pamutambo uyu.
Kune munin'ina wavo ndiye achachingamidza vanhu vanenge vaunganapo, kwozotizve adzimai vavo ndo vanenge vari mwenzi mukuru pamutambo iwoyo. Nevana I think pane mwana anoita zvemumhanzi, saka anenge aripowo zvakare achiridza magitari nemashamwari ake.
Vaendera mberi vachiti shamwari dzavo vanyori vakaita sana chirikure vadave mungo shi nevana nyanduri vakawanda ndevamwe vevanhu vachange vari pamutambo uyu.
Tinotarisira kuti vanhu veWeaver Press vaidhinda mabhuku avo vanenge varipo vakakokwa, saka tinotarisira kuti vanenge variko. Asi tine zvakare mudetembi anozikanwa pasi rose anonzi Albert Nyati anenge ariko, mukoma Shima Chinodya vanozikanwa nekudhinda mabhuku vanenge variko, David Mungoshi anenge ariko, Memory Chirere anenge ariko. Tichawanawo zvakare mbira dzinenge dzichibva kuna vanhu vakaita sana Chamzavazi, Hope Masike, okay Machisa neshamwari dzake nevamwe vakawanda wanda. Saka tinotarisira kuva nenguva yakanaka musiwe.
Kunze kwemimhanzi netembo nezvimwe, vanhu vachangewo vachinwa nekugocha nekutandara uye mari changwanidzwa ichaendeswa kumuri yavahove. Vahove avo vange vave nemakore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa pavakashaya vakabuda munyika muna 2001 sezvo mafungiro avo ainge asingaenderani nehurumende yava Robert Mugabe. Panguva yekushaya kwavo vahove avo vakashaya kuNorway muna chikunguru gore rino vange vari International Writers Project Fellow paBrown University's Watson Institute for International Studies. Vahove vakanyora mabhuku akawanda akaita semasimba evanhu naBones iro rakawana mubayiro weNoma Award for Publishing muna 1989. Vahove vakapiwa mubayiro weZimbabwe Literary Award muna 1987 pamwe neGerman Africa Award for Freedom of Expression muna 2001. Vahove vakamboshanda semupepeti wenhau kumoto vakazoenda kuZimbabwe Publishing House uku vakashanda semupepeti wemabhuku. Vakazobva kuZimbabwe Publishing House vachinoita writer in residence paUniversity of Zimbabwe. Vakashandawo semutori wenhau weInterpress Service News Agents vari muHarare. Kunyange hazvo vakafira kunze kwenyika, vahove vakazoradzikwa kumusha kwavo kuGokwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vanhu vakawanda munyika kusanganisira mapato anopikisa vave kukurudzira kuti muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana vasiye basa mushure mekuwanikwa kwavo nedare reConstitutional Court vaine mhosva yekuzvidza matare. VaTomana vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwemazuva makumi matatu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuramba kuti mumiriri weBikita West muparamende vamunyaradzi kereke pamwe nemuzvinabhizimusi amai Jane Mutasa vatongwe. Vakereke vari kupamirwa mhosva yekubhinya mwana wehama yavo aive nemakore gumi nerimwe muna 2010 Uko amai mutasa vachipomerwawo mhosva yekuba makadhi ekufonesa ekambani yeTelecel anokosha $1.7 million mugore rimwe chetero ra2010. Vatomana ndo vakanga vakwira kudare reConstitutional Court vachida kuti vapiwe masimba ekuita basa ravo vakasununguka pasina anopindira. Bato reMDCT ririkukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaumbe dare rinoongorora nyaya yavatomana uye nekuona kuti vasiya basa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaRobert Gutu pamwe nenhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika vaGoodson Nguni. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti zvii zvavari kunyanya kuchema nazvo panyaya iyi.
Isu tinofara zvikuru zvakanyanyisa zvikuru nemutongo wakapiwa nezuro nedare guru renyika reConstitutional Court. Tichinyanyotendazve kutsoropodzwa kwakaita nyaya iyi nedare rose, nokuti zvinonzi izvo nomutemo, kana uri iwe muchuchusi mukuru kana kuti prosecutor general unofanirwa kunge usina kwawakarerekera. Saka kana asina zvikonzero zvaanopa zvinogutsa zvokuramba kuti achuchuse munhu anenge achinyenedzerwa mhosva, unofanirwa kunge iye achitsanangura. Nokuti apa tinoona kuti nyaya yakazoenda Constitutional Court, vaakutoti vatomana vaita muchirungu yatinotiyo contempt of court.
Vanguni, pfungwa dzenyu nemaonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nezvayo pamwe nemashoko ataurwa navaGutu?
Handidi kuti titange kutaura zvemabato atinobva kwaari, kuti titi isu zvakaitwa izvi zvakaitwa nemunhu anosapota bata rezanu piyo. Chokwadi ndechichi, kana koti yehigh koti yatonga, munhu wese ari muno muZimbabwe anofanira kuti ateerere zvataurwa nekoti yacho. Kana Supreme Court yataura zvainenge yataura, munhu wese muZimbabwe anofanira kuti ateerere izvozvo. Kana Constitutional Court yataurawo, munhu wese anofanira kuti ateerere zvainenge yataura. Kana usingafare nemutongo wacho, unofanira kuti utange wateerera chese zvavataura, woita zvataurwa nemutongo wacho. Ndozvatinoziva kuti ndozvatinotambira kuzvaipadai zvakanawo zvakaitwa. Asi kuti tichitaura kuti zvaitaurwa naatomano zvanga zvakanaka zvanga zvakaipa, Constitutional Court yakati kana une zvaunda kutitaura iwewe, tanga waita zvidiwa nekoti yacho first. Wadaro unenge watena uchitaiwaka zvakuti muitevi inonzi review, tarisai apa nepaka. Bokuti zvaitaurwa naatomana hazisi zvinhu zvekupenga.
vaGutu, toti zvinhu munyika zvakamira zvakanaka, mitemo iri kuteerwa, tingaona here vatomana vachizoramba vari muchuchisi mukuru wenyika paitika nyaya yakadai?
Zvinhu zvaitwa navatomana izvi zvinonyadzisa. Vangadei vachimira havo basa. Endandini vatomana hanhasi aindingadei ndatonyora mwati muna purezidendi kuti purezidendi, ndinotendawo nomukana wamakambondipa kuti ndiite muchuchisi mukuru wenyika, asi zvandaita zvosvodedza ndoda kutiwo ndichireketa basa. Nokuti vakasadaro zita ravo rasviba.
Vanguni, vatomana vosiya basa here sezviri kukurudzirwa navaGutu nenyaya?
Vakamupinza basa vanoziva kuti chichaitika ipapa. Vakamupinza basa nai vatomana vacho vachagara pasi vachataurirana vachaita zvakanaka kuti vaite. Saka kuti varegedze basa, vakamupinza vacho vachati vachaongorora nyaya yacho voona kuti voita sei.
vaGutu, danho raitorwa navatomana ringava nechekuita nezvematongerwo enyika here?
Izvo ndo zvakanyanya zvangotaridza izvo kuti vatomana vakanga vapeka heti dzedu mapolitician. Zvino vangadei vakaziva iwo kuti kana uri prosecutor general, ndosazviri kana uri prosecutor general, umbiro remutemo rinoti uteuri pachinhano chasupreme court judge ibasa repamusorosoro, unofanirwa kunge usina kwawakarerekera. Vatomana vakambobuda mapachena makore mashoma pfuura vakati ivo aemo die hard ZANU PF supporter. Zvino hazvizodi kuti wane basa iri reuchuchusi hukuru woita futi political activist. Izvi zvangotaridza kuti muchirungu tinoti he is no longer fit for purpose.
Vanguni,
zvokutaura bambiki zinyaya dzavo dzeMDC, ndoda kumutaure kuti he never said he was a die hard ZANU supporter. It's not true. Vakati ivo munhu wese muno muZimbabwe ane bato raanovhotera. Inini pandinovhota ndoona mapolitiki ezanu pf akakodza kuti ndinoafarira chete. And there's nothing wrong with that. But kana akuzoti uyu anenge atsvaga mhosva ari wezanu pf haasunge, hatizvikudze izvo.
Avanga vari nengo yezano PF wa Goodson Nguni, manzgo ujakari kubwa kumutawiriwe MDCT wa Obet Gutu. Vaviri ava, vanga vari parunare muarari ne Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Komisheni inoona nezvesarudzo muTanzania inoti vaJohn Magufuli vebato riri kutonga rechama chamapinduzi ndovakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Komisheni iyi yati vaMagufuli vakunda vaEdward Lowassa vebato rinopikisa rechadema. VaMagufuli vakawana mavhota anosvika zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana, kukuwa vaLowassa vakawana mavhota anosvika zvikamu makumi mana kubva muzana. Asi vaLowassa havasi kutambira zvabuda musarudzo vachiti pakaitwa kubiridzirwa.
Mapurisa emuRussia asunga ndokuchengetedza mukuru wemuzinda wezvinyorwa zvemuUkraine muMoscow vachimupomera mhosva yekupesvedzera kuvengana kwemarudzi. Komiti inoona nezvekuferefetwa kwenyaya muRussia yaburitsa mashoko ekuti yakapa chikumbiro chekusunga vaNatalia Sharina, mukuru weLibrary of Ukrainian Literature, zvichitevera kuferefetwa kwakaitwa nekomiti iyi zvinyorwa zvaive pamuzinda uyu muMoscow, izvo inoti zvinoshoropodza Russia. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaMorgan Tsvangirai vanoti kusatevedzera gwara rezveupfumi rakajeka kuri kuitwa neZANU PF pamwe nekurwira chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuri pakuti upfumi hwenyika huende kumavere. Mashoko aya anouya apo sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, kana kuti CZI, raburitsa mashoko ekuti kugadzirwa kwezvinhu mumakambani kwaderera nezvikamu makumi matatu nemana kubva muzana gore rino, kubva pazvikamu makumi matatu nematanhatu kubva muzana gore rapera. Vatsvangirai avo vakamboita mutungamiri wehurumende munguva yehurumende mubatanidzwa vanoti vari kufamba matunhu akasiyana-siyana munyika, asi zvavari kuona zviri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda.
Ichokwadi pandiri kutenderera maruva kuzarabani, kuvange, kumagembuzi. Vanhu vari kutaura zvinhu ndinyakoti zvitatu. One, chokutanga vanhu vari kutaura nyaya yeurombo hwanyanya mumamisha nemumadhorobha muno. Vanhu vari kurarama sei? Hatizi kuti vanhu vari kurarama sei. Chechipiri, vanhu vari kutiudza kuti nyaya yevana vasina mabasa vari kungoswera vindinuka vakadzidza asi kupa chimiro chakanaka. Chechitatu, kune nyaya yezarawo pagore rino. Hakusi kwese kwakarimwa kukakohwewa. Ndingangoti maLikaland, Masvingo, Western Province, vese nyaya yestarvation is becoming very, very active. Kune zara yakaoma. Saka ndezvimwe zvinhu zvine zvichichemwa nevanhu. Wozouyawo nyaya yekuti pane patigohwa zvinhu ZANU inoda kunyoresa vanhu kuti muri MDC hati kupi. So kuchinzira kwakadaro kunoramba kuripo nekudawa kuti politics dzopindira pasina nebasa rese. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana zveko.
Ko, tichitarisa mamiriro akaita upfumi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kuri kuti vatsvangirai ndo vari panyanga. Zvii zvamungaita kuona kuti upfumi wabva mumadhaka mauru?
Hapana chinonetsa. Ingai in 2008-2009 patakaenda muinclusive government takabvumirana kuti kunofanira kuva nezvinhu zvinoitwa zvinofanira kuti zvikasire kumisa kuramba zvichipika zvezvazviri kuita. Chokutanga chinoda kuti chiitwe ndechekuti tinofanira kutaridza vanhu vesinze nevari mukati kuti tiri kuziva zvatiri kuita. kuti zvaza tiri kuita maererano nekuti zvatinge tichitaura kuti tiri kuita tiri kutedza here zvatiri kuti tiri kuita hatingati nhasi tiri kutaura nyaya yeindigitization mangwana tachinja tiri kutaura nyaya yekuti IMF tichagona kutedza zvaari kuita kubhadhara zvikwereti mangwana tachinja soko kuramba muchingo chinjanjinja ikoko hakuite kuti vanhu vagova neconfidence munyika menyu chimwezve chinodawo chini hakukarisei nyaya yekuti kwevo maindastry chaanoda kuti amuke chii chimwezve chinodatafuka inyaya yekuti kweikoku kwandingati zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika hufambe migwagwa railway magetsi ezotarirai mone vanhu vari kuinda 18 hours pazuva pasina magetsi saka ndeipi factory inogona kuita ndiani munhu anogona kuisa factory iko kusina magetsi acho so zvinhu zvakadaro zvoda kutariswa rokukasira
tochitarisawo vamwe vari kuti kuonetsana kwakanyanya ikoko muzanu pf pada kuri kukonzerwa nekuti vamugabe vanenge vakwegura mungati kuramba vamugabe vari pachigaro inyaya inganetse here nyika yese yezimbabwe
inyaya inotonetsa nekuti ndo varipo ndo mutungamiriri wenyika aripo and kuramba munhu ari mukuru aripo ini ndichazoziva kuti mazuva acho aenda zvinhu zvionetsa ichokwadi kuti vamugabe vakura vabhezera saka vanhu vanenge vakatarira kuti achatura chinzvimbo icho ndiani vanhu vochitanga kurwidzana manje
totarisawo bato renyu remdc pane nhaurirano here dzamuri kuita nechikwata chaamai mujuru ichi
isu takataura semikangano kuti hapana munhu anofanira kusara mukutaurirana tinotaura nemunhu wese asi pari zvino hatigoni kutaura naana mai mujuru nokuti havasati vaane bato toziva hedu kuti varoda kuti vasumudzire bato but until sachitaira vazoitawo bato ravo tinogona kutaura navo and hapana vatinovharira hapana vatinovharira kuti munhu wese anoda kuti nyika ifambe chinda mberi and tikakwanisa kubatana kuchinja utongo huri kuitwa hwezanu pf izvo zvinhu zvinenge zvakanakira nyika
mutungamiri webato rinopikisa removement for democratic change vamorgan tsvangirai vari parunare muharare kana muchida kuteerera hurukuro yedu izere panyaya iyi endai pafacebook page yedu yevoa shona kanawo pawebsite yedu yewwwvoashona.com
Madzimai ekumasvingo anoti zvinhu zviri kuvaomera zvikuru mumabasa avanoita mudzimba kudarika mabasa anoitwawo nevanhurume. Madzimai aya anoti izvi zviri kukonzerwa nekanzuru iri kutadza kuita mabasa ayo sezvainotarisirwa neveruzhinji. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Muzare Grace Matopozi vanogara muguta remasvingo vanomuka runyanhiriri kumanguva dzekuma 2 am vakananga kupombe yemvura yekushandisa mumba. Vanosvika kuvhura pombe vakatarisira kuti mvura ichabuda asi semamwe mazuva hapana chinobuda. Muzare Matopodzi vanobva vasiye vavhara tepi yemumba mavo vononga migomo yavo vachibuda panze. Mushure mekuvhara gonhi vanobva vatanga karwendo kwavo murima kemakiromita 4 kundochera mvura kuchibhurana uko kwavanosvika vachipinda mumutsetse mukuru sezvo mamwe madzimai emumusha wemucheke avatangira kusvika pachibhurani. Kunogona kupera ava vari mumutsetse kuti vakwanise kuchera mvura vodzokera kumba uko kwavanosvika votanga kutsvaira ruvanze mushure mekuvesa moto kuti vabikire vana nemurume kudya kwemangwanani pamwe nechikafu chavanotakura. Uhwu ndihwo upenyu huri kurarama madzimai ekumasvingo. Madzimai aya haasi kuwana nguva inovakwanira yekurara kuti vazorore nenyaya yekunetseka kuri kuita kanzuro yavo kuvapa zvikwanisiro zvakakwana muguta kuti vararame zvakanaka. Mumwe wemadzimai aya amai Lucia Masekesa avo vanogara murujeko vanoti ivo havana nguva yekuzorora nenyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro kubva kukanzuro nekushomekwa kwemvura yemupaumbi.
Tinogozherwa nezvinhu zvakati wandei nokuti mudzimai ndiye anotarisa utano hwepamba hwese, ndiye anoita zvokuwacha zvokubikira vana baba vachienda kubasa. Dzimwe nguva anenge achitoendawo kubasa nomurume wake pamwe chete asi nenyaya yekuti mvura inouya usiku ichienda usiku muno mukadzi anosangana nedambudziko rokuti haazorori haana zororo.
Amai Masekeza vanoti imwe nyaya iri kuvashungurudza semadzimai inyaya yezvipatara zvekanzuru zvisina mushonga nezvimwe zvikwanisiro sezvo kushayikwa kwemvura zvirwere zvichiputika zvinowanda. Vanoti nguva dzavanomuka dzinorwadza apo varume vazhinji vanenge vakavata vakamirira kuti vakadzi vaite basa rose sezvinotarisirwa mutsika dzechivanhu. Muzvare Rosina Gutu wekwamajange anotiwo kushayikwa kwemagetsi kuri kuvabvisa chiri kumeso uye vari kuomerwa semadzimai anoenda kubasa sezvo vachimanikidzwa kumuka nguva isingaiti kuti vave semoto vabikire vana vechikoro pamwe nababa ivo vozoendawo basa.
Isu tichibva kubasa sevanhu vanoshanda manheru tinowana magetsi kusina, saka zvotondiita kuti nditovesa moto ndikwanise kubikira mhuri yangu. Izvi zvakadero futi manheru kunenge kusina mvura, saka zvotoreva kutoti ndichamukira kuseniseni ndichisuka. Makuseni achoni zvakare kunenge kusina zvemagetsi, zvazvoreva kuti ndichakurumidzisa kumuka kumafoo zvoti ndikwanise kuvesa moto ndidzisire murume wangu nevana vangu mvura vakwanise kuenda kubasa nekuchikoro vakachena.
Muzare Tsitsi Mushangwe vanogara mumusha weRunyararo West vanoti vanorwadziwa nenyaya yekusatakurwa kwemarara anenge ari mumabhini avo, sezvo marara aya achitakurwa usiku uye pasina zuva rakanyatsotarwa raanotakurwa. Muzare Mushangwe vanoti pose pavanonzwa ruzha rwemotokari yemarara usiku vanomuka kuti vanoisa marara pamucheto pemugwagwa kuti akwanise kutakurwa.
Isusu nyaya yemarara ndoiri kunyanya kutinetsa munzvimbo medu matiri kugara. Vanhu tinongopedzisira tangonorasa marara pese patinenge taita sei patinenge tadira. Pedzezvo vana vedu vanoenda notambira kumarara ikoko. Kana vedu vanoenda notambira kumarara ikoko vachabatira zvirwere zvakaita sekolera nana typhoid. Isusu vanhukadzi tisu tinonyanyo afektwa nekuti one ndinichaendesa mwana kuchipatara. Ndinichatanga kuona kuti mwana iyeye adya here, mwana iyeye aona mapiritsi here, ari kufanira kunge achiita sei achinwa. Varume vazhinji vanenge vachitonwa zvavo doro ukoko.
Mweya weguta remasvingo vahubert fidze kunyange vasina kubatika kuti vatsanangure kuti kanzuru iri kuziva here kuomesera kwairi kuita madzimai mukurarama kwavo, vakati dambudziko iri remvura richatarisirwa kupera mugore ra2019. Sezvo dambudziko iri riri kuramba richiremera vanhukadzi, madzimai ekumasvingo anoti vacharamba vachirota manyakare apo mvura yainge isinganetsi, magetsi achiwanikwa nguva dzose, ukowo marara achitakurwa musi wese unenge wakatarwa nekanzuru. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nematambudziko anosangana nemadzimai ekumaruwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes kamusamboke Zim Denso tabatashuka kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mutungamiri wenyika Varobert Mugabe vanopotsa vadona zvakare kumusangano weIndia Africa Summit uri kuitwa kuIndia.
Shamwari dzemunyori aive nemukurumbira munyika mushakabvu chenjerai hove dzoronga mabiko ekurangarira gamba ravo munyaya dzekunyorwa kwemabhuku.
Mutungamiri weMDCT vamogenitsvangirai vanoti ZANU PF yapererwa nemazano ekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu a blessing Zulu. Toksia emina Chris Gande munhau dzechirungu.